Irati
ana yafo
nyatsocheka
Simplex
wochi property
panega kugwira nekutsika
kandiri kusangana nako
dzimunguva kana madiri anotsika
landiro tinobonetsana navo
kunyango zvika oma kunyango tikashema asi yatirase tariro nekudiri mwezuva mufaro uchauya kunano tinaisira
tiri kungoshinda shindere
tiri kungoshinda baba
amufema tivura tirere
nekore tichanaka baba
tiri kungoshinda shindere
tiri kungoshinda baba
amufema tivura tirere
nekore tichanaka baba
amudiziye tiri vana venyu tanga tanzwa nekudziya zuva semavhinyu asi takakosha upenyu munoraramisa nyangwe garwe riri mudhamu ziso renyu rakakurisa notichengetedza apa takawandisa nhamo iri kumbozvimbisa tichanamata kusvikira zvaita
hapana wamunomurazisa nguva nemukane ndizvo zvinopesana
tinete kumbomirira tiri kufema chero tichiri
kungoshinga shingere
tiri kungoshinga baba
amufema tivura tirere
nekore tichanaka baba
tiri kungoshinga shingere
tiri kungoshinga baba
amufema tivura tirere
nekore tichanaka baba
panega kugwira nekutsika
kandiri kusangana nako
dzimunguva kana madiri anotsika
landiro tinobonetsana navo
kunyango zvika oma kunyango tikashema asi yatirase tariro nekudiri mwezuva mufaro uchauya kunano tinaisira
tiri kungoshinga shingere
tiri kungoshinga baba
amufema tivura tirere
nekore tichanaka baba
tiri kungoshinga shingere
tiri kungoshinga baba
amufema tivura tirere
nekore tichanaka baba
tiri kungoshinga shingere
tiri kungoshinga baba
amufema tivura tirere
nekore tichanaka baba
tiri kungoshinga shingere
tiri kungoshinga baba
amufema tivura tirere
nekore tichanaka baba.